Zimwe nengo dzezano uye dzinobva munzvimbo dzakasiyana siyana dzaungana pamuzinda webato iri nhasi mangwanani padzaratidzira dzakatakura zvinyorwa zvakasiyana siyana dzichiti hadzisi kufara nemafambisirwo akaitwa sarudzo dzemapuraimari mubato radzo. Vanhu ava vaimba zvakaomarara vachiti sarudzo dzekutsvaga vachamirira bato kuHatfield, Goromonzi North, Goromonzi South, Mbare, Harare South nedzimwe nzvimbo dzinofanira kudzokorodzwa sezvo dzichiti sarudzo idzi hadzina kufamba zvakanaka. Mumwe wavanga vachiratidzira ava vauson Nyamuchena, avo vanogara kuHatfield, vaudza Studio 7 kuti vadhani mutsukuma havana kukunda musarudzo dzavakaita nemuvhuro vachivapaida makanga ndivo vakanga vachidiwa nevatsigiri vakawanda.
Tiri kugunun'una kuHatfield constituents. Pane waterfall, especially waterfalls. Pane zvakaitika zvisina kunyatsotifadza. Especially me, I was one of the polling agents, ndanga ndiri mukati. There was a certain time yekuti ma polling agents emukomana anonzi Dhani Masuka aienda ku ballot box achinoudzira munhu kuti votera Dhani Masuka. Vairambidza vanhu kuvhota, vaiti vaibvunza vanhu manhingirikini mabvr mukati mweme, vaiti kana usina bvr you are not going to vote because by election of vote although uri mumasales. Iye pache zvake Dhani Musukume is not a member of ZANU-PF and I am totally 100% sure of that. Nekuti iye pache zvake mumasales ahamo. So kana usiri mumasales ezanu-PF you are not a member of ZANU-PF.
Vanelson Dure vanotiwo vanhu vakawanda vakarambidzwa kuvhota pasarudzo idzi munzvimbo dzakawanda vachiti vanhu vave kunzi vamirire bato iri musarudzo vanhu vasina rutsigiro rwenhengo dzebato.
These people are uraya msangano and this because we want you don't have to ruin the choice of the people and this guy kata kuna ma general elections tine munhu akarika asibatsire because hana vanhu hana ma votes hadiwe and this saka tuda munhu anodiwa nevanhu kuti kana takuenda ma general elections and this tikunoti e deep fake than be fake and this kwete munhu kuti anokondesa aine dzimwe midzi dzaribita. You see pa polling station yari kunzi akatora ma votes akawanda and this there were a lot of things that were happening there. Vanhu vachivhota, vanhu vaivhota vari pachena chena vachivhiringidzwa nemachairmen. So many people vaiisa makomandi akawanda ipapo, even presiding officer angasangana pawo and that same polling station dearunzi yakahwina iyo handizi
iriwaniswa here nona. Amai Bhiyula Chinyika vanotiwo kuGoromonzi South kwakaitika mashura apo amai Petronella Kagonye vanhu vegurukota rinoona nezvevashandi vakanzi ndivo vakunda musarudzo ivo vachinzi vakanga vakundwa.
Handina kuwaniswa mukana wokuti ndivhote ikodzero yangu. Pakapazwa masero MP Petronella Kagonye vakagadzira masero avo nevanhu vavo, saka zvinhu zviri kundirwadza. Ndakachema ndikamhanya kuruhwa kucommando center, ndakaona mukuru wemapurisa aiorganiza nyaya yekuvhota. Saka ndiri kurwadzawo zvekuti takapazirwa masero, hazvina hatina kukwanisa kuvhota kuti tivhotere kandidheti yedu inozotimiririra muparliament. Zvinoisu tanoeta nekubirwa nevanhu ivavava nokuti vari kupiwa zvinhu napurezidendi wedu ED vamunangagwa kuti tiwanike tichavhota tivhotera ZANU-PF yedu tihwine zvine mitsindo. Zvinoreva kuti tikandi tiendese bhora kunze nekuda kwokuti vari kupiwa zvinhu magumbeze eraisi nemakuta kunzi pai vanhu vachitengesa vachihodhesera vanhu vamusika kuwati kwedu kuGoromonzi tenu wapuru watatonga. Tiri kurwadziwa zvekuti mabhizinesi ese ari kurwadziwa. Tati mutikana uyu zvakwana pa5 years ngatizorora tiise imwe kandidheti wadhinaina haina kuvhota. Wadhisevheni vakanga vatina mavhota akawanda. Roger Pote akakwira patebo vakanga vatengana nemapurisa vakatora mavhoti ewadhisevheni ari wese vamiyo vakanapisa. Tochatei tatambudzika comrade ED, hatidi kukanda bhora musango, tiri kukudai purezidendi wedu tibatsirei. Tatambudzika vane vanyogoromazi south constitutions tauya pano paHQ nezvichemo zvedu petisheni dzedu matombo edu ari kuuya mukati imomo nevakuru vari kumusoro chinzwewo chichemo chedu purezidendi.
Mumwe wavabva kuGoromonzi South kuzoratidzira pamuzinda wezanu-PF vaGenius Garande vati amai Kagonye vakabirira vaozwa kugwanzura zviri pachena vachiti migoro yakanga yakatakurirwa mavhoti yakambobudiswa mumba yaaiverengerwa ikazodzoka zvave kunzi ndivo vakunda.
Pakatanga kuverengwa ward 7 vanhu vekwaKagonye vese pakapera mamwe masesheni mawadzi ese kuverengwa vakabva vabuda muti
muhore kumarondera ndobva vachita topedza basa kugara ngondo naroja ndobva vatenda kumba edu akazosara overengwa iyo vanga vatenda kumba vatoedza kuti akawina kare tiripo ipapo masikati acho edu mabhaketi mabhokisi acho ane mavhoti akambotorwa ndobva anoiswa panze ivo ofisi ivo ndo vanga vati mavhoti ngaave kumanitenda akatoburiswa panze mamwe bva atanga kuverengwa ndobva atonogaidzwa panze padhoo saka tizoti musangano hwai musangano wododa vanhu 2 here musangano ndomunhu 1 here anovada kuti tiere bhora kupi isu tiringoti pamberi naed but ivada kutiuraira musangano nekuda chigaro
muzvare tirese nyamapene vekumbare vatiwo kubirirwa kwakaitwa sarudzo kwakaitwa kuchishandiswa mapurisa aya anonzi ndiwaivhotesa vanhu musarudzo dzezano pf idzi vatendaisa vanhu ndivo vari kunzi vakakunda kumbare asi vatsigiri vebato iri vanoti vasa vanhu vakangodzimikirwa kuvanhu ivo vakundwa musarudzo
ndichakutaura zvandinofunga ndiri mwana wemunomika unotaurawo zvandinoda inini ndinongoziva kuti kuvhoteswa vanhu munovhoteswa nepolisi here kana kuti munovhoteswa nevakuru vakuru vezanu pf handisi kuziva ndidzo zvinofamba sei kuti tichakavhoteswa nepolisi
vamwe vakakundwa musarudzo idzi ndivakristopher mutsvangwa vanhu vemukuru wesangano revaimbova varwi muhondo yerusununguko uye vari chipangamazano muhofisi yemutungamiri wenyika vamutsvangwa vaudza studio 7 parunhare kuti havasi kufara nemafambisirwo akaitwa sarudzo kunoton uko kwavaikwikwidza vakati vachiri kubatanidza umbowo hunoratidza kuti sarudzo dzakabirirwa sei kunoton hwekuzoratidza murongi wemisangano mubato ravo vaengelbert rugeje vanga vachiratidzira ava havana kukwanisa kuona varugeje avo vanga vachinzi vari muhofisi mavo vachitambira zvichemo zviri kubva kunzvimbo dzakasiyana-siyana munyika yose uko kunonzi sarudzo idzi hadzina kufamba zvakanaka patavabata parunhare varugeje vati vari mumusangano vakati tigozovafonera mukupera kwezuva varatidziri ava vatiwo kana nhuna dzavo dzikasatambirwa vanogona kuvhotera mapato anopikisa musarudzo dzenyika dzakatarisirwa kuitwa mumwedzi mishoma iri kutevera ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.